Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, June the 15th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on the Women's Roundtable, we are talking about the skyrocketing prices of basic commodities as the local dollar continues to fall against the greenback. One United States dollar today is selling at Zimbabwean dollar 6,400 or more on the Reserve Bank of Zimbabwe foreign exchange auction floor, and between 8,000 and 13,000 Zimbabwean dollars or more on the parallel market. As the state of the economy continues to decline, economists are urging the government to engage stakeholders and come up with long-term solutions to rectify the situation. Reuters reports that a loaf of bread today costs between 10,000 and 15,000 Zimbabwean dollar. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi munyika apo veruzhinji nyanyamadzimai vari kuchema-chema nemakwiriro ari kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Izvi zviri kukonzerwa nekudonha kweuremu hwemari yemunyika zvichienzaniswa nemari yekunze. Captains of industry met in Harare today in the CEO Africa Roundtable, at which they urged the government to dollarize the economy or risk closing down some businesses as operational costs continue to escalate. The CEO of Africa Roundtable, Oswell Bima, called on open dialogue with the government to discuss the way forward. He speaks with Studio 7's Tobias Madzingwa on why his organization decided to have today's meeting. That there was the head of CEO Africa Roundtable also being at today's business meeting in Harare. Tobias also spoke to the former finance minister and CCC member and Harare East parliamentarian Tendai Biti, who highlighted the need for the country to dollarize. Let's hear what he had to say.
Tonga na 2019 vakabvisa US dollar vachidzorera Zimbabwe dollar, asi Zimbabwe dollar raramba nevanhu. Zimbabwe dollar rabva radonha kunyanya muna May, iko zvino exchange rate yakuma 12,000 chingwa chakuma 15,000. doro chairo koti ye black label yakuita kuma 18,000 saka zvakakosha kuti tidzokera ku US dollar va dollarize as a transitional currency tichimbobata chinhu kuti vana vemuzimbabwe varegere kusafa asi ndataura zvezvakare kuti chikonzero chiri kuita kuti mari yemunyika ino iderere inyaya yekuti hurumende iyi inodya mari inopinda mari inodya mari ngepfungwa musana haina inozipatira mufiscal discipline so kana mukachinja currency nyange mukaisa chinese renimbi nyange mukaisa indian rupi nyange mukaisa euro nyange mukaisa british pound as long as ine hurumende inodya mari semishongo musana currency iyo inongodua so ndataura kuti yes zvakakosha kuti tiende kuzim dollar as a temporary solution however kana tisina kuadressa root cause chikonzero chiri kuita kuti currency yedu idonhe hapana zvatingetaita so zvakakosha kuti tive nevatungamiri vanochengetedza mutemo vanochengetedza maproperty rights vanolive within their means zvandaimbotaura pachirungu nguva iyi kuti let's eat what we kill tikasadaro hapana kwatiri kuya so the governance issue mabatirwo enyika ndo aita kuti nyika iende kumawere kwete kuti nyika haina kupfuma kwete kuti nyika haina upfumi mabatirwo enyika in other words it's about the players and the actors not the structure.
That there was former finance minister NCCC Harare East member of parliament Ndaiditi in Harare mumwe musikana wechidiki anogara kuchitungwiza uye achizvishandira muzvare memory bere vanoti zviri kuoma uye bhizimisi ravo harisi kufamba zvakanaka pari zvino nekudonha kuri kuita mari mutori wedu wenawe studio 7 Tobias Mudzingwa aita hurukuro namuzvare bere regai tinzwe let's hear what she had to say.
Ndinangoti kukwira kwemaprices ndakuri kutoti afecta nesuwo vanogadzira mota because mapatsi atajaira kutenga nepraisi pasi izvozvo ukazondomatenga nepraisi pamusoro kuti udze customer kuti achinjaizi ndakambochitenga last year mhezvicha $10 izvozvichakuita $15 so mwana ngaakutofungwa kuti waite se wamubira handiti muri kuona saka zviri kutoti afecta zvekuti nyange sisi nyange pakuchajawo macustomer eduka kuri kutonetsa nekuti kukwira kuri kuita zvinhu zviri kutoafecta nekuti neno ndefanira kutio ndikwidzewo praisi yangu pain terms of kana labor nenchitira pakugadza kwanyee ndichita ndofanira ndikwidze vati kuti ndikati ndikwidze kwacho purize yacho vanhu havasi kukwanisa kuibhadhara futi mari yacho iyoyo saka unoramba wakatostika papurize iyoyo yekumasure but zvinenge zvichitondiitsisa los nekuti handichakwanisiwo kubhenefitawo handichakwanisiwo kuti ndikwanisiwo kuzvibetserawo semabetsera andaisimboita kudhara saka kutokwira kwemapurize kuri kutoti afecta zvisingatomboiti
saka muri kuzvigona sei sisi kuti murambe muri afloat bhizinesi risadhakwe risavhare
ndingangoti nyaya iripo sekutaura kwandaita kuti mabema kuramba ndichimaintaina customer base yangu kandekwekuti customer ikava ichitochema-chema neno ndiri kuzviundestandawo zviri kuitika munyika kuti zvinhu hazvinokumira zvakanaka chese zvinhu zvakatotiomera saka nei ndiri kutozviundestanda kuti customer ikauya ikandiaurwa chamwari hone ndirati ndigadzire mota mari handina ndombokupa ndinombogashira ipo paita se payandiva kuti ndisavhiringana nemacustomer kuti ndoti handipe mari yangu yakakwana go ndikati ndipe mari yangu yakakwana customer yacho isina kwairi kuiwana mari yachoka ndakutodzinga customer saka maitira andiri kuita kune macustomer angu kuti ndokuti ndipiwo ipopa kuti neno ndikwanise kubetsereka iwonewo ukwanise kubetsera tese todini tese tiri kuziva kuti zvinhu hazvina kutimira zvakadii zvakanaka.
That there was a young female mechanic memory bere speaking to Studio 7's Tobias Mudzingwa in Chitungwiza. Tobias also spoke to dressmaker Mai Tadana who says business is continuing to decline. Let's hear what she had to say.
Kukura mtasinika kuri kutatidzosera kumashure nekuti tikada kutarisa iko zvinoizvi unonzi nhu hasi wachaja customer wamuchaja kana kuti wamuudza kuti ndikukutengesera tichakubhudzana ne$5 pasva $5 kune customer wakusvika wakuwana jira pamwe pamita raakuita kana $3 raakwira iwo customer uchoichaja nechekare kuti uchiti watenga jira wodzoka uchimuchinjira prize kunowa zvigude zviri kutoti afecta zvakanyanyisa ende machira acho ari kukwira shinda mareflecta asinoshandisa zvese zvikukwira zvakanyanyisa saka i can find out kuti vanhu vanozopedzina vakungofranchisa chikafu kana nepekugara zvekupfeka izvo vanenge vakutombosiyana nazvo zvotodzosera basa redu kumashure and also kunetsa kupita magesi kunotidzosera kumashure zvekare nekuda kwekuti customer akakudza kuti ndikuda zvinhu zvangu musefrit iwo ukaona kuti basa rachona and sukwa sabri pesa nikuda kuti magesa end fauno zoda kumpa zvinhu zvakani nga complaina kuti Maria ndakazotenga chakati ndakazoshandisa nikuda kuti magesa anenge achitipa ndanonoka kumpa zvinhu zvake saka nyaya iyo yemagesa kudzosera kumashure asi kunyanya nyaya yekukwira kwezvinhu basa radzokera kumashure tanga tisingambocheme isusu vanosiona isu tasingambocheme kana especially zvevi zvinhu vaichando taiziva kuti matresi dzaanotengwa ende unenge unogara une mavhoo emachira mumba uchisona but iko zvinezvi kuti uri tengerwawo racho naari rokudhura asi kana kuti mukwanisa.
And Tsitsi Mashavave, a hairdresser who operates from her home, says business has definitely slowed down. Let's hear what she had to say. And Tobias also spoke to a vendor, Success Samupambi, who cried foul over the depreciating dollar. Let's hear what she had to say. That there was a vendor, Success Mupambi, in Harare. And meanwhile, in rural Nkai, villagers are also complaining of the high prices of basic commodities. One shopkeeper, Sipati Siwe Mabena, told Studio 7 reporter Noctula Lamini that it is now difficult to order goods as the prices continue to change.
Okay, khathesi likhweze intengo zenu kuyini elingasitshengiswa khona kungumzekeliso wezinto elizikhwezileyo esitolo senu lesi. Wena ama rates ekhansilini ebelikhuluma ngawo alibulali okunganani intengo bani eliyibhadalayo ngomnyaka?
300 yesa esiyibhadalayo ngomnyaka. So hayi imali esisikhama kakhulu ngoba akula business.
Kuyini elikufisayo?
Sisisele ukuthi ngabo nabasivela kusele ukuthi basehlisele khonokho ngoba nxa bekhweza ngemali yona le esingalayo eZimbabwe bekhweza imali emazweni babe sithi siyayithatha.
That there was shopkeeper Sipatisiwe Mabena speaking to Studio 7's Noctula Dlamini in Rurongkai. Now, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, When the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, so go to at VOA Zimbabwe. And tonight on Live Talk Women's Roundtable, we're talking about the Zimbabwean economy and the depreciation of the dollar, which has been hard hit by inflation. To discuss this issue, we are joined by Ms. Chennai Mutambasere, a development economist based in the United Kingdom. And we also have a workers' rights activist, Rumbi Choto, and also Ms. Evanice Munando of the Female Students Network in Zimbabwe. Welcome to the program, ladies.
Good evening.
Thank you. How are you? Good evening. Hello.
Thank you very much. I will start off with our Skype guest, Ms. Chennai Mutambasere. You heard what most of the women, especially the young vendors and also just women doing their ordinary work, were saying about the kind of issues that they are facing in the country at the moment. As an economist, what does this mean for the day-to-day life of a Zimbabwean?
I mean, life for Zimbabweans at the minute is extremely difficult. We are seeing that statistically, we are being told that nearly 49%, I think about a few months ago, are actually statistically in extreme poverty. So you can imagine with what is happening now that those statistics are actually worsening. I know as of the beginning of this week, we were told that there is the price of a consumer basic basket of basic goods was around $150 for a small family. And at that time, that was just over 1.5 million. So you can imagine this with this devaluation of the dollar, with continued inflation of prices, because what we are actually now seeing is that as much as the Zim dollar is devaluing, but also we are in hyperinflation. Mm-hmm. And as of Monday, our inflation was being recorded by the Hank index as over 1,000%. So we're in hyperinflation mode. So it doesn't really matter even anymore in terms of US dollars, in terms of the Zim dollar. Things are just extremely expensive in Zimbabwe for the ordinary person.
Thank you very much there. Please stay on the line. I'll now go to our guests in Zimbabwe. Ndotanga nemi Muzvare Rumbi Choto, vanorwira kodzero dzevashandi. Mungatitsanangurira kuti zvakamira sei kumusha pari zvino. Tiri kuona zviri kutaurwa naSisi Chennai vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu panyaya yehyperinflation nezvimwe. Imi muri kuona zvakamira sei?
Vashandi ndoso semadzimai emuZimbabwe ndekuti tiri kupiwa mari yedu mukoho wedu muZimbabwean dollar. Mukada kutarisa mapazi ezvikoro, mahospital, transport, mabasic commodities zvese zvakungochajwa inforeign currency negonga inge iri US dollar kana marand. Rate riri kuchinja everyday. Is not mine. We are not in poverty. The situation is bad. The internalization of the IPC is not in poverty. representatives have my tradition need, make out ahead, in a picture, so a situation to come more. So, I've seen my demented pieces by table for another. Zvakati omera nekuti Maria chikutsanira kushoko chikare Maria ayifu enda nekuti zvese zvapiri kuda kubhadhara sekubhadhara muri yesola. Chikare ikoni madzimai isvosvo chinopatwa semafe emplas. Munoona kumaasa patinoshanda hatiwanike zvakanyanya mutiku leadership. Tinonzidetera mumafire nevarume. Zvichireva zvekuti nemari dzacho dzinotambirwa nemadzimai zvishomawo kudarika dzinotambirwa nevarume. Dambudziko rimwe rinokomosha nderekuti mari kana mumba hamusisina rugare. Domestic violence inobvawezeya, gender-based violence inobvawezeya. Zvichireva kuti munhu akaabhuzwa akaitwa akaexperienza domestic violence tinondoona kekuvadzwa zvekuti anozobva atore mari chaizvo chaizvo. Saka mararamiro atiri kuita kubudikidza nemari dzatiri kuhora dzakati dzakationera isu semadzimai nevashandi vemunyika.
Aiwa, tinotenda. Coming to you now, Evanice Munando, you are with the Female Students Network Zimbabwe. What are you seeing on the ground? Because I was speaking to a lot of parents, prior to coming here, and they were saying some of the children are actually dropping out of school because they cannot top up, the school fees that's needed now. Please give us your view.
Yeah, thank you very much. You know, the situation that is on the ground currently, if we are talking now about young women, female students, and education, it's very sad because we do not get time for a breather. You know, I'm just reflecting from the COVID-19 pandemic. Where students were deprived their rights in terms of accessing adequate education. Now this poverty thing, the high skyrocketing of prices is also affecting school fees. The tuition fee is dismally gone up. And in terms of the services that the students are getting, I'm talking about even the quality of teachers that they are having. They are also affected by the day-to-day expenses. We are talking about even transportation. Moving from point A to point B, it seems like the fuel is even, risen. But in terms of how you can balance between a day-to-day activity versus the employment, it's something that is very tough. And really sure the students are dropping out. And even organization has received quite a number of cases where students are saying, they are seeking help for us to pay them fees. And it's unfortunate because even as an organization, we are also affected by the what's going on in the country. So school fees is raised. And you know what? We cannot even blame the schools. We cannot blame the universities. Why? Because in terms of administration, they also require the same thing that we require at the household. So it's a double-barreled situation where we can't point a finger to say why fees is risen. Because honestly, I'm just thinking for those students who are at a boarding university or a school. They need the upskill, they need the offer. But now, because the university is not living in isolation, it's a chain of problems that is happening. But now, there's little attention there that is being paid to that problem. That is continuing to recur. Out of control.
Thank you so much. I have a caller. I understand I have a caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, Makadi, and you?
I don't know what I'm going
to say. I watch it. What did you say? What did you
say? I don't know.
Mukoma tinoona kuti imi mataura imi kuti makaenda kuuniversity asi pari zvino muri kuita basa rekutengesa. Nyatsotsanangurai kuti zviri kufamba sei, muri kuona sei nyaya iri kuitika iyi panyaya yemaprize nezvimwe?
Maprize nezvinhu hakunyanya kutitikirira pasi mazuva ano. Tikatarisa hazvina kutangira panhasi, tikatarisa ishu ye ekukwira kwemari yedu yemuZimbabwe kwakawedzera nei pakatanga COVID-19. Zvinhu zvakambooma nekuti activity yedu yevending yanga yakanzi mavhenda tisati tikabuda. Tadaro takakwanisa kuti tikese tiwane maloan shark anokwanisa kuti pamari. Tamupa mari, vatipa mari kudaro kuti tichivabhadhara manje nemamirira akaita zvinhu zviri kutiremi.
Saka pamukoma miko mataura imi kuti makaenda kuyunivhesiti makaverenga zvipi uye zvichii chakazoita kuti mufunge kuti regai ndipinde hangu mumigwagwa ndiite zvokutengesa?
Chikoro ndakaita anogawa kapeni. Ndakapedza gore rakupera. Ndadaro mabasa awo hatisati tawana ndikati hazvingaiti here kuti ndifane kuti kutengesa. Ndaka ndichiwana kuti raramu ndo zvakaita kuti ndipinde mukutengesa.
Saka mukati imi pazuva muri kukwanisa kuwana mari yakadai yakadii uyezve munorarama here?
Ya, pazuva tinokwanisawo kuwana mari iri nani, inokwanisawo kuita $30. Kurarama kwanguwawo kungoshunyaidza shunyaidza kutiiraame asi kuti ndione pfundutso yebhizinesi ane mamiriro akaita mari handinganyeti. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai mukoma, tichakunda miko vanhu vaivo vanotengesa mumigwagwa asi vari graduate. Muve nezuva rakanaka. Thank you. Let's now go back to our Skype guest to just, you know, tell us what the way forward is. You are, you know, the development economist. If Zimbabwe were to come to you and say, okay, how do we improve this, what would you say?
Well, what the government, and I speak to the central bank and I speak to the treasury through the Ministry of Finance, what they really need to stop doing is a continuation of these policy releases, these policy pronouncements that really are doing very little. In fact, they are doing the opposite of what they say they intend to do, which is to rescue the economy. So we need to start becoming a bit more predictable and a bit more transparent from a policy perspective. What should be in those policy statements? We need to dollarize. As soon as yesterday, we were saying this in 2016 when the bond notes were introduced and printed, that the government, really what they were doing, they were setting us up for what we are seeing today. And we've been saying this to them time and time again, let us dollarize, because when we dollarize, we know what money is in the economy, we can back that up perhaps using our gold reserves, and you know, we have a place to start. And whether you're a business person, whether you're an, you know, an employee, you know that if you're earning your money in US dollars, you can plan. You know, if you are going to buy, I mean, the Minister of Finance recently said, look, you can now import basic goods and there's no tax on them. Effectively, that's admitting that we need, so how are we going to import? It's very nice being told that you don't have tax. But if you recognize the need for us to be importing basic goods, then clearly you recognize the need for us to be having foreign currency.
So thank you so much there, Ms. Chennai Mutambasere, who's a development economist, but unfortunately time is not allowing us to come, you know, to further speak to her. I wanted to just give a short brief time to those in Zimbabwe. Ms. Munando, your last word, 10 seconds, and then over to you, Ms. Choto. Go ahead.
Yeah, I think what we need to do, I agree with the previous speaker, let's dollarize, because it's not making in terms of the prevailing rate, the black market rate. You know, we are in a full of confusion because we don't know what is really going on in the country.
Thank you. And Ms. Choto, please round off.
Thank you. Zvekare PNF ine platform yekuti tikaishandisa zvakanaka isu senova
Oh, thank you so much, dear Ms. Choto. Unfortunately, time is not on our side. You know, it goes so fast, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests, and of course, you, our viewers and listeners at home, signing off in Washington. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, saying have a very good night, Zimbabwe.